ichokwadi kuti tiri kucherechedza zuva iri zvinhu zvakati omei. Ichokwadi futi kuti Zimbabwe yakagara zvayo ine madambudziko ayo. Asi taona kuti gore rino tichacherechedza zuva iri takasangana nemaproblems tingati akati one day kufura makore ese. Tine nguva tichichema nenyaya yemavasa. Mavasa muZimbabwe hawaniki. Vanhu vari kuzvishanda ende pavanozvishanda ipapo pane nyaya zveutano, pane nyaya zvekuti vanhu havana nzvimbo yokushandira. Sometime vanombotandaniswa nemaauthorities vachitorerwa zvinhu zvavo, vari kuinformally economy. Nevaya vanoshanda tingati mavasa ese aripo anenge ari informal. Tozouya munhu zvake nyaya yemutengo, iyo zvino tapinda patinoti pachirungu hyperinflation, maprices achichinja zuva nezuva. Saka tiri kucherechedza zuva iri tine maproblems akati one day sevashandi.
Matambudziko iwaya akatarisana nevashandi munyika haasi akungotarisana nevanoshandira makambani atingati maprivate sector kana kuti akazvimirira chete. Kana vari muhurumende vari kusanganawo nematambudziko, imiwo sesangano revashandi zvii zvamungataura?
Ichokwadi kuti hurumende is one of the biggest employers. Sezo economy isingaite zvakanaka, private sector vashandi vaita vashoma. Asi tiri kuona kuti ikoko kuhurumende, because hurumende haina mari, taona maconditions of employment kuvashandi vanoshandira hurumende achidzika, kunyanya mateachers, ndivo vanhu vari organized pasi peZimbabwe Congress of Trade Unions. Tiri kuona kuti vatonyanya kuafekta, tingatarisa profession yekuti munhu ndi teacher haina kukosha kufura makore akafura. Iyo zvino teacher haasi kuoneka semunhu mucommunity, asi profession yakatokosha because ndiko kuri kutangira maengineers, ndiko kunobva vatungamiri venyika, ndiko kunobva vese vatungamiri vemangwana vanenge vachibva kumaoko ematicha. Ende kana vashandi vehurumende vasingawani mari, ivo ndivo vanopa maservices pane nyika yese. Patinota mabirth certificate tinoenda ikoko, patinoita mapassport tinoenda ikoko. Kana vashandi vehurumende vasingawani, hurumende isingawani mari, panocreata patinoti uori. Saka taona kuti iyo zvino pane corruption kana kuti uori unochisa.